Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano rekafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungweza nhasi maswera muine bata murefu bata mupfupi apo vechidiki veMDC vange vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Afumubata jongwe emuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai biti uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Ichokwadi. Pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone. Saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari imoko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mambapedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondivhiringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndechokuti ko vanhu vatiko imirioti mavakazara kwakai muchiuya pamba pavasikala chanesa chii?
VaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatendai biti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyo akamisa mari aifanda kuraramisa nyika yese, which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri nekuti mune imwe source of funding yakakupai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo. Vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo, vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo, votanga kurwa mafactional fight MDC vachishandisa macitizens. Saka macitizens vevi discovered kuti no, takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims yapolitical party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi manyepo, nokuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki. Vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa, vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti. Izvozvo tine nyika dzakasiyana-siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko. Saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights neita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyepo. Nyaya yavo yakatangira paland reform. Patakaita land reform,
vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongi gava muZimbabwe zvizadzikiswe. VaMbeki ndivo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard, iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera hoko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi tipaitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vaMbeki vane nhoroondo yavo.
Munoreve apa vaKagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi techida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanu PF. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vaMbeki vasati vatanga kuda kumidhieta, vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato rezanu PF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga haisiyo nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tati isu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokoro kunotsvaka vanhu vanoti naimi unouya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handisi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi votora vasara vacho voedza mavote 40,000 atoko neaninginge havasvika 100,000 right woti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusvika kutaura navo ndokuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanisi kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabwenzi, aiwa tinongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chiendaizvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina bhizinesi vashandi vekulabor kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurana navo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja nemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa. Regai titange kunzwa kubva kuna muzvare Tabitha Manyoni vari muHarare.
Inini hangu handionese zvinhu zvakanaka, ndinoda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikubve tite mazezo zvautora zvemusoja. Ndichori nemusoja anotoshanda kubharake akatondikureta 50 years asi tindaomerwa nehupfu nezvinhu chikafu chemumba ndikamupa ezvinozvi kuti andibhurire mari akutonesa akuzotabhana kwanemiwana ndokutotanga ndatombochatombotanga ndakumbira kubata. Saka inini aminotika vamunangagwava nadzisi nevanhu ndofesa ndoda kutanga kuita ndoda kwokuti kana vachitiva kunosira masoja mashops kubharaki nemapurisa asi pamavhoti vavanovo vanoda kuvhoterwa nezhinji rezimbabwe vari kuedza kudi. Saka isusu tinoti hatishande kugavhenmendi, hatishande kuchipurisa, hatishande kuchisoja, zvatoti tiri kuiswa mashopu tonzi titenge kunobhura noti hatina basa tinokosha ngo yemavhoti hazinombonaka. Ivo vamuturi vakutaura izvozvo ndo vamwe kutiva kwayo vakaparadza mari yaishanda munyika zvibvo vaisa mari yavo kubhondi nhasiotudzo zvinorwadzo tanzi mashopu tumaendisa kubharaki kuti rwadzisiwo kwakaita sei kuvindi vachitiona senge tisiri vanhu ingatisi tiri vanhu tinovhote ngavo and tinotovhota darika masoja ivo pane nonovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanozonovhota pati zoti vanovhota here kana kuti havavhoti zvii zvinotirwadza mezvezvi ndada kuzoti hupfu tiekunokwa ndinogara hausiti wanika kana uchingowa wanika uri kuwanika uri pa220 parenta ndiye uri kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prazi but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti ini hasipa muchikwereta ndikuda kesh end hakuna chemahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kusina chitupa utenge
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chiini?
Aini ndemoti hangu vamunangagwa vadai mangoti ndirotizi kwazi tese tiri vanhu vamwechete tikuona nhamo izvozvi kuti hanze nekushaya hupfu transport izvozvi kukwira chikukempasbond panhu panofambwa tingangoti 3 minutes transport kusodza 25 bond hanzi mafuta hasikuwanika tikutenga kumukoto nema20 years per 5 liters saka taakuita ziripo zviri kuti wazatingodai vagadzirisa nyika amenoti vanyange kuri kutaurirana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muHarare.
Kushituka kwacho hakuchawanike zvitupa kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawaniki mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi tiye kunopinda mapick and pay ndaiona iri pa90 bond ndinoiwanepi mari yem vakapinda papawaka ekukeshi tichishanda sezvazviri zvakamaka isina mapesenti vakafurirana naye muturi iyeyi kuti ngatisei mapesenti mari yetira kusumudza nyika iri kupi mari yacho tinongonzwa kuti yadiwa zuva nezuva isi toramba tichingofita homwe dzakapfuma kare tolamba tichingo mafidha vatinzwirawo tsitsi here isu vati tiidyai mavhege vachidya mazondo nemari yedu shoma yacho iyoyo sakaivo varida kunonatsa kune masoja uko ndokwavarida kunotanga kukavha ikoko amugabe kana muchindinzwa kwamakararaka ndaitaura chokwadi kuti hapana wandinokusiyirai vakanga vazviona ndikatombovablema baba vaitaura munational sports ko amugabe takanovadzisa sei vakatifurira ndiyo tete mavhe itisi tatitore pamabasa isu tikangoona ndege dzaakutenderera hapana chamakamboona imii muri ikoko tikati zvii zvaakuitika tikabuda kunze kwemagedhi totoona kunze kwatozarazara masoja vaakutotisvosva kuti handei handei takanobvisa amugabe pasina maelections
topedzisira kunzwa kubva kuna maijani vari kurisape vachitaurawo pfungwa dzavo
ngoma ndiyo ndiyo zvirombotaurwa nevamwe ndo zviri kuitika ukuno ini ndikuona ritori dambudziko ratoita hurumende watosvika panhanho inonzi wawa desitare nekuti mukaonawo kuti ini maijani ndine vana vangu ndobva ndaona anevawa mwana wangu pamhuri ndiyewo ndoti ndofidha iyeye pamwe awa ndoasiya instead yekuti nditopa wasina wacho zvinorei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vaakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaurira kuti ndine nhamo yakutoonekwa kunge zvinhu zviri normal kune vana vako rokukura bizines masoja ndiwopiwa zvakachipa wai mutivhu 7 mutivhu 7 chero asiri mutivhu 7 mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiyamisika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina umboo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remadhemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozivikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndivaJoe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5% kana zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro yevashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuvakweretesa mari vachibhadhara nemari dziri pasi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma Joka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihoro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pechinyunyuto chenyu?
Chakutanga tinyunyute zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa imbedu masevho sevhanzi, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itizivise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvino zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita uroro hwavo nemari yedu, isi tisina ruzivo kuti mari dzozoda kufambiswa sei. Zvazvino zvino pakaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Mukatarisa nyaya yekubatidzwa mari sekepakaisesenda isiriyo mari yekutanga, tisati tambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Kagara tinobatirwa mari dzenhasi, nekuti nanhasi mari dzacho hadzizikanwe kukarikana dzekuti dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyonzwa ikoko, imwe inenge yadiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzemasezeni ma7.5% atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavine nguva tichibvunza kuti tiziviseo in real time kuti mari yakaudzirwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika pakudzitaya vachitadza kuzodziwana mari idzodzo. Zvichiratidza kuti mangori mafiga ari kudzidzaswa, akusvika zivi kuti ari kuendei. Tichatamba panyaya yekonsultation dzechipiri chinonotishungurudza ndechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza mainformed forces anove masoja pamwe nemapurisa nevamo kuti vakwanise kutinga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu uyo vonovhura zvitoro kuti vashoma ivavo. Izvi kuda kukonzera mhiri zhonga mupublic service. Tiri kuona zviri zvinhu zvakadistabilisa sector public service zvichikanganisa kuzowanikwa kwemasevisi, nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanii yaakuzopatangwa ichitiwa vamwe. Zvino zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wose pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asi kaVaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvi, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisawo 100 million yekubatsira homwe iyoyo, munoti?
Izvi zvazvitanga kutaurwa pavese vanhu vairatidza nyunyuto yavo, asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo mukanzi wavachitaura vachidai pachinzi kacho mari dzedu, asi hazvindi akatarisa kuti hatida kuzoenda kuzvitoro ikoko ndiani iko zvitoro yachona itazidi ichibvafuti zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho zvikange dzabvafuti. Inyaya yekunge pavari kuona kuti vanyanye konzera kuti tima kwevanhu asine nhoroondo yatiinayo navo, tinongoziva kuti mapuro yacho ndo urongwa hwavainawo hwekumanisidza vanhu kuti vasabdisgaisa.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi, nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatirwa dzenasa idzodzizvizvino kana dzava dziri dzichiri kubiwa dzichiri kudhaisetwa mabasa adzo, tichitarisa nyaya yesocial security tingangobhrodhene mabasa enasa tichimbovhara mabura ari kurasikanawo mari. Ikoko zvese zvinokwana zvekutora mari muchidzorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kutireka imwe fandi kungokureka mumafandi kuwedhiraumbasa, tingatongodaizisaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority yomamasecurity tichitoti awedzere kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedzawa malonzi waya ari pasa kuwanikwa ikoko. Zvinoti hapana nyidi yekuwedzera chimwe chihomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mikana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno. Nenyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mubishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika chemaWarriors. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvekare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsinira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabhaketi chete. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti timbogara takagadzirira kuti in the event yekuti apiwo yedu inoramba tinenge taguedza kukwanisa kutambira kusouth Africa kana kuZambia.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, gurukota rezvemitambo muzvare Kest Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF nevanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.